varairidzi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nenyaya yekuti vamupengegwi vange vachida kutaura navo pamwe nevamwe vashandi vese vehurumende vachitaura vari pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union of Zimbabwe uno vemubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi munyika. Mutungamiriri weAssociation of Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varamba kusangana negurukota iri paine vamwe vashandi vehurumende vakaita sevasori.
Tichitaura nyaya dzatakamupa mutsamba, iye anoda kudzaruka nyaya dzedu achiuyisa vanhu vanozivegowa vanoita mabasa vanoitawo mugovernment nevamwe maseo anenge aine maasociations zavo. Isu tikuti as a sector tirikuti tine maishes edu hatinokwanisa kutaura naye chete kana akatiteza sefozeo, nekuti maishes nematicha akafanana, haafanirwo kuzisanganiswa nevamwe. Masoja atedzera minista iye maburisa ari zvarimamisa iye ndisingatarisaivavo nekuti maipom asi itezaizvini health sector chaiyo vane association yavo yemanesi nemahealth service.
Vati vamupengegwi vakavakoka vachishandisa mubatanidzwa wevashandi vese vehurumende weApex Council, asi ivo vaida kukokwa vakazvimirira sevarairidzi chete. Vati semienzaniso, zvido zvemapurisa nevasori zvakasiyana nezvido zvevarairidzi.
Haana kutikoka nenzira yakanaka, aifanirwa kutikoka sefozeo sematicha union. Akatikoka achishandisa Apex, hatiende kuzvinhu zveApex, nekuti Apex takaiona kubva kare kuti haisi kushanda kumirira masevhu sevhasi, nekuti masevhu sevhasi ane madivhesi indrem. Saka kuApex kunosvika makunana pachinhu chidoko, maticha akatoda zvakaita tilivhi, vamwe vanongoti taiukati. Saka isusi kuda kuzotataura naye takazvimirira sematicha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupengegwi. Mumwe mugari wemuHarare vaFarai Mabeza vaudza Studio 7 kuti hurumende ine dambudziko rekuda kupatsanirwa zvichimo zvevashandi vayo. Vanoti mushandi wese wehurumende anofanira kubatwa zvakafanana, uye hazvina kunaka kuti hurumende ibate vana chiremba zvinosiyana nevamwe vashandi vayo.
Pangopiwa mana vana chiremba vakapiwa mari dzavo, munhu wese anoshandira hurumende akutoda kuwedzerwa mari. Ende iyi tsika yagara iripo panguva yava mugambi, yekuti vanhu vaiziva kuti kana sarudzo dzavo kusvika ndonguva yekuenda kuhurumende nemadhimansi, nokuti vaiziva kuti vamugabe vaida kufadza vanhu nekungova pakuti vanhu vapiwa chirovo ifini mari yacho pasina. Saka tirikungoona kuti tsika iyi ndiyo irikungoenda mberi.
VaPockets Shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubata varairidzi zvakanaka nekuti vanoita basa rakakosha chose.
Ndinoona kuti vadzidzisi vanofanira kubatwa mune zvakanaka, even kana kuvakoka kugungano rekutaurirana kwacho zvinofanira kuratidza chiremerera, nokuti ava ndo vanhu vanoswera nevana vedu. Ende kuti nyika ibudirire hunge vana iva vatichwa kana kuti vadzidziswa zvakanaka nevadzidzisi. Izvezvi tiri kunzwawo mudzi mudzidzisi ari kumusha ari kuwana $15 as a bush allowance. Izvozvo zvinotityise nekukatyamadza, nokuti katarisa dzimwe nyika chaidzaidzwa mwari kupiwa 100% equivalent nemari yaari kutambira, moti $15 mudzidzisi ari kumusha.
Masangano ose anomirira varairidzi anoti Association of Rural Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Zimta nemamwe aramba kupinda musangano wanhasi, uye ati nhengo dzavo dzicharamba mabasa kwekotoro inotevera. Zvimwe zvichemo zvavo ndezvekuti mari dzavo dzemuhoro dziwezerwe zvakapetwa kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.